Taninga taura ndechekuti zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Hurumende pakotoro rese yanga isingadi kusangana navarairidzi. Kwasara mazuva mashoma shoma ndopa yada kuradza sekuti iri kumhanya mhanya. Chikuru chatingada kutaura ndechekuti mari inotambira varairidzi yakaluza vhalu yatinoti purchasing power parity pachirungu. Nekuti varairidzi vaitambira mari yaiita 450 US to 550 US. Ndokubva hurumende yati mari iyoyo yanga yakafanana namabhoni. Mabhoni ndobva arohwa neinflation zvekuti mari iya pari zvino yava nehuremu hunoita 30 to US 35. Saka varairidzi havasi kuda kuindirizirwa mari, havasi kuda kushini. Vari kungoti hurumende ngaidzosire mari yavo yavaitambira payanga iri pavhalu ye450 to 550 zvichienderana neinterbank rate iriko. Nekuti kana vachiti havana maus vanokwanisa havo kupawo mari yomuno asi ichienderana nevhalu yemuswa wavanenge vapa. Saka ndo muzongozo wenyaya uyu. Saka varairidzi mari dzavakatambira gore apera dzakasopera kudhara, saka havakwanisi kuti vange vachienda kuzvikoro kwavo. Kana tichiti maticha ari incapacitated hatirevi kuti haana mari chete yekuti aende kuzvikoro iyi. Tinoda kuti haanawo mari yekuti iwo nemhuri dzavo vange vachidya. Havanawo mari dzokubhadhara maschool fees ezvana vavo zvekuti vana vavo kana vakarwara vange vachikwanisa kunorapiwa nezvimwe zvakawanda. Hurumende yakakwidza mafees zvekuti zvikoro zvakawanda mafees ava pa7000 kusvika pa10000 kamamwe kumatoro ema22.
Vazhou, tiri kuona kuti hurumende yakaita musangano neApex Council nezuro chishanu ikavimbisa izvo kuti inokwanisa kunge ichiwedzera vashandi vehurumende nemari inobvira pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana. Ko, imi sei musiri kutambira danho ramakapuwa here nehurumende?
Danho rokutaurwa nehurumende harikwanisi kupedza dambudziko ratinaro. Dambudziko ratinaro harisi rokuwedzerwa mari kana yokupuwa kushini. Ndeyekudzorera mari yaitambirwa navarairidzi payanga iri mugore ra2018. Saka tikatarisa mari inenge yapiwa izvo inongotitaridza kuti kupa mari inobva pa25 kusvika pa30 US. Saka tikaedzera pane imwe seti yatatinayo tinongosati pa60 US. Isitora kudzoserwa pa450 to 550 patanga tiri. Uyezve mari iyoyo inotopa kuti zvinhu zvivewese. Nekuti zvinhu zvichakwira muzvitoro, zvinhu zvichakwirawo maschool fees acharamba achikwira, matransport agoramba achikwira. Saka izvozvo hazvipedzi dambudziko ravarairidzi. Tinopedza dambudziko ravarairidzi kudzosera mari dzavarairidzi dzavaitambira padzanga dziri pana September 2018. Ndochete zvinokwanisa kupedza dambudziko ravarairidzi. Nokuti izvezvi maschool fees akakwira ava kuma7000 kusvika kuma15000 asi varairidzi mari dzavo dzichikwira nemari shoma. Tingati 97% at most asi maschool fees anenge akwira nekuma500%. Saka hazvibatani. Saka chatinongoda kuti tipedze nyaya iyi ndeyekudzosera mari yavarairidzi payanga iri pavhanu ye450 to 550. Ndozvingapa kuti zvinhu zviendeke, tive nezvinhu zviite mutechetere, mvura yegoi muzvikoro. Kana pasina izvozvo handioni kuti pangava nedekaro muzvikoro. Nokuti hurumende imwe chete iyo inotaura kuti haikontroli market forces ikazitendera namaschool fees haizokwanisi kuti itaure zvakare izvozvo ikazoendawo nemari dziri kutambirwa navarairi. Saka tinongoona sekuti tasvika paitikanda pakuti ruoko runowedzera mari kuti varairidzi vabhadhare mari dzamaschool fees ndo ruoko zvisingari kupa varairidzi mari kuti vakwanise kunge vachiendesa vanavo kuchikoro vachigarawo muupenyu hwakanaka savarairidzi vanoopa sevhisi. Zvingaita here kuti murairidzi woenda kuchikoro kunodzidzisa vana vavamwe maemidzi vana vano vasingakwanisi kuenda kuchikoro, kusiya mwana kuchikumba iwo kunodzidzisa mwana wavamwe kuzvikoro? Ndinoona sekuti haziiti. Hurumende inenge yatadza kuti isolve dambudziko rachiwira muzimbabwe. Saka isi tingoti kana pasina kuti hurumende yauya nepulani inoratidza kuti ine chidoo navarairidzi, varairidzi vachagarawo kudzimba dzavo kusvika hurumende yazokwanisa kugadzirisa zvinhu kuti vana veduwo vaende kuchikoro, isi tonopawo sevhisi tichizwa kuti nevana vedu vanogwinisika pamutezo yatiri kupa.
Hamusi kutambirawo here chichemo chiri kupuwa nehurumende chekuti izvo haikwanise kunge ichiwedzera mari kana kuti izvo kukutambirisai mari yamuri kuda imimi, nokuti izvo zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika?
Chokutanga ndokunganda ndataura zvakanaka kuti hatidi kuwedzerwa mari. Toda kuti mari yedu idzokere payanga iri. Saka kuburikidza munanama International Labour Organization tinotaura kuti mushandi haakwanisi kungomuka akahafura mari yavashandi. Saka hurumende yende yakatanga kubvisa mari yavashandi. Saka izvozvo ndozvati kuti hazvina kunaka kuti hurumende iwanikwe ichibvisira vashandi mari. Plus hurumende iyo iri kuti haina mari. Tinozva kuti yakapama 1000% salary increase kuvashandi vese vepamusoro kubva pamapermanent secretary zvichienda kumusoro. Kana hurumende ichiti haina mari, tingafara zvikuru tikaprodusa kuti titaridze vanhu vemuzimbabwe kuti purezidendi anotambira marini, maminista anotambira marini, mamp anotambira marini, mapermanent secretary anotambira marini, madirectors anotambira marini. Nokuti hazvibatsiri kuti varefu vadye zvavapfupi nokureba, ivo vachidya vutavachisemura pamusana semandere. Asi kana zvauya kuvarairidzi voti hakuna mari, mari iripo muzimbabwe, corruption ikaonekwa kuti yavashoma, uyezve tikadistributa mari iyi tisingapi vashoma vanotungamira namapolitician, tinoona mari ichikoa muzimbabwe.
Danho ramuri kutora iri vazhou, hamusi kuonawo here kuti riri kuvhiringa remangwana revadzidzi?
Danho ratiri kutora iri tinotoda kuimbisa kuti vana vechikoro vazive kuti ndivo vamajor beneficiaries nedanho rati kutora iri. Nokuti zvichareva kuti kana varayiridzi vawedzerwa mari vanoenda kupasa vachisekerera, zvozorevawo kuti vanodzidzisa zvine nduramo. Saka vana vechikoro ndo vanotozobhenefita nokuti dzidzo inenge yakuya kumaiso kwazvo nyemba kusadzarunga. Tinotokurudzira vabereki kuti dai vabatana navarayiridzi tikurumidze kupedza hondo iyi. Tikarwa hondo pavhiki imwe chete kana maviri ingange yapera, hurumende yatirimuka yapa varayiridzi mari dzokuti vaende kunodzidzisa, kwete kuti vaende kunotambura vachingoopenawo maclassroom namahwi asi vana vasingadzidzi zvemandorokwati.